Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, gunyana 27, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ministry wehutano, Ministry of Health and Child Care, vari kushanda neMinistry of Primary and Secondary Education, vachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana vane chirwere ichocho, vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo.
Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, uye chirwere ichi chiri kuramba chichipararira zvakanyanya muzvikoro.
Hongu apo nepapo anogona kuita kusawirirana, bari pari zvino hapana kusawirirana kwatati taona kungava kungakonzera kuti the national leadership engage zvingaipindire. Aiwa, basa riri kufamba zvakanaka.
Sarudzo dzebato rezanupf dzekutsvaga utungamiri hwematunhu madiki dzoburitsa makakatangwa anotyisa ari mubato iri. Zimbabwe Agricultural Show yotarisirwa kutanga mangwana. Kanzuro yeHarare yokundikana kuvhota kutsvaga meya anotsiva vaJacob Mafume veMDC Alliance vakambomiswa basa panyaya yehori yavari kupomerwa yave nemwedzi inodarika gumi isina kutongwa nematare. Tichakupai zvizere. Iyi ndiwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano runoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira wave zviuru zvina nemazana matanhatu nevana kana kuti 4604. Vanhu zana nemakumi maviri kana kuti 120 vakabatwa vaine chirwere ichi, uye pavanhu ava zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana vana vechikoro kuManicaland, kuine gumi kumateveleland north, makumi matatu nemumwe uye vashanu kubva kuBulawayo. Mukuziya zviri kuitwa nehurumende kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekurwisana nechirwere checovid-19 vari chipangamazano chemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva.
Tinotenda nemubvunzo wenyu. Isu tichishanda netask force yedu tiri kumhanya-mhanya chaizvo kuti tinyatsoona kuti maSOP nemaguidelines etakanyatsokuchidzira kuchidzira tichistrengthena patakamboita vamwe vana vakamboita chirwere chechinguva yakapera iyi pakavharwa. Tiri kumhanya-mhanya kuona kuti maSOPs ari kutedzwa here nemwazvo.
Muri kushanda sei nebazi rezvedzidzo pakuona kuti chirwere ichi hachirambe chichipararira muzvikoro?
WeMinistry wehutano, Ministry of Health and Child Care, vari kushanda neMinistry of Primary and Secondary Education, vachinyatsoona kuti panenge paonekwa paine wana vane chirwere ichocho, vanobva vatoita tinoti maisolation facilities pachikoro ipapo nemaquarantine facilities ipapo, kuitira kuti vana ava vasaonekwa vachibva pachikoro ichocho vachimbodzoka kumba kwavo vachimhanya-mhanya munharaunda vachiparadzira chirwere ichocho. Saka tiri kugutsikana chaizvo kuti kana zvotiine vana vari kuonekwa vaine covid-19 mune zvimwe zvikoro, tiri kubva tangomhanya-mhanya tichiona kuti watomanejwa kana kuti wagadziriswa vari ipapo vasingaparadziri chirwere ichocho. Saka tiri kuti isu zvetiri kuita izvozvo zvinenge zviri kushanda, nekuti hatisi kuona nhamba dzedu mumacommunities dzichikwira, asi kungoti dziri kungoramba dziri mimwe mune zvikoro, matiri kumhanya-mhanya tichiona kuti chirwere chacho chinokasika kuitwa control.
Vamwe vanga vachiti vanomirira varayiridzi zvekuvhenekesa zvacho zvinenge zvishoma kana kuti matesting kits, iyi nyaya yamakambonzwawo here?
Vamwe vangangotaura havo, asi tinoona kamisinformation maererano nechirwere checovid yagara ingoripo. Vamwe vanongotaura zvavasina proof, zvavasina kumbobvunzawo, kuti kana wasvika pachikoro wonzwa kuti vana vari kutestwa mangwana yobva watongofunga kuti nekuti hapana maticha kwete kwete pahama neshamwari ii tiri kugutsikana kuti makitsi edu aripo munozviziva imi kuti takatopane zvino taakutoshandisira anonzi maantigen test hatichangomiriri mapcr test cheteba saka iwo takaodha takaprokiwa aripo tiri kutomhanya mhanya nendima apo nepapo pangaita zvemalogistics challenges zvinoonekwa zviri zvichingoonekwa kwese kwese nyika dzese asi makits tinawo.
Ko ivo vana munokurudzira kuti vaite sei chaizvo muzvikoro kuti chirwere chisatapuriranwe nekuti dzimwe nguva tinomboona kuti panenge papera chikoro pasina varayiridzi maski yabviswa.
Ndonyaya itongoripo iyoyo yekuti zvinoda kuti zviitirwe hazvina kumbochinja ba maprevention measures haana kutombochinja saka muchizwa tichichema chaizvo kuti complacency yetinoona kana kuti vanhu munharaunda kana imwe muzvikoro vanovarayirwa hutanga zvavo kusanyatsopfeka mamasika avo zvakanaka hutanga zvavo kumbundirana vasingaiti yatinoti social distancing ndo zvatiri kukurudzira vana vechikoro kuti kana muri kuda kuti chikoro chirambe chichienderera pamberi honaika wanga wakuchema chema kuti chikoro chavharwa kwenguva yakarebesesa taakuda kuti tidzoke kuchikoro nekuti tasara mumashure hurumende kamhanya mhanya chaizvo ichigadzirira kuti zvechokwadi zvikoro ngazvivhurwe zvavhurwa iko zvino tiri kukurudzira vana vechikoro malearners kuti chitedza iwo mitemo pekai mamasiki enyu zvakanaka musangombundirana mbundirana itai iyo social distancing kana kugeza maoko nemvura nesipo nesanitizing.
Sebazi rezveutano zvii zvamuri kuitawo muchishanda nemamwe mapazi kuona kuti vana vawana mvura yekugeza maoko muzvikoromo nekuti zvisati zvavhurwa vamwe vaichema-chema kuti zvimwe zvikoro hazvina zvibhorani.
Isu sehurumende takamhanya mhanya chaizvo tichiona kuti petanga tichigadzirira pa zvikoro zvese zvine mvura yakakwana mabhohos akadhirwa nanhasi tiri kungodhirira mamwe musina mabhohos tiri kutoona tichingomhanya mhanya tichiisa mvura dziya dzinoya nezvemabhauza nezvese zvakadaro saka tiri kuti wana wechikoro chiitaiwo penyu nekuti hurumende haigoneka kwokuitirai zvese zvese pane zvimwe zvamunofanirwa kuitawo imi sevana vechikoro imi senharaunda imi nemi semaindividual.
Mukuru anoona nezvekurwiswa kwechirwere checovid-19 munyika vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 129,625. Vanhu zana nemakumi maviri nemumwe vakapora zvasiya vapora vave zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine mazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 122,249. Vanhu vabaiwa nhomba vave mamiriyoni matatu nezviuru makumi matatu nezvinomwe zvinogumi nevatanhatu kana kuti 3,037,013. Vabaiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 2,197,331. Bato rezanu PF rinoti raendesa mberi kusvika musi wa9 gumi guru sarudzo dzekutsvaga utungamiri hwematunhu madiki munyika yose richiti riri kupa mukana kumatunhu ane matambudziko kuti agadzirise zvineswa nekukwanisa kupedza sarudzo idzi. Asi vamwe vanoti bato riri kutonga iri ramanikidzwa kutora danho iri zvichitevera kusawirirana kunonzi kuri mubato iri pakati pechikwata chinonzi chinotsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechimwe chinotsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Sarudzo idzi izo dzakatanga nemuvhuro wapera dzaifanirwa kunge dzakapetwa nezuro Svondo. Mune mamwe matunhu akaita seMashonaland and Central, vatsigiri vemapoka ari kupikisana mubato iri vanonzi vakatadzisa kuenderera mberi kwesarudzo idzi izvo zvinonzi zvakazoita kuti dziendeswe mberi kuzuva ranhasi. Kugokwe nembudziya vatsigiri vebato iri vanonzi vakaitawo mhirizhonga vachipomerana mhosva yekuedza kubira sarudzo izvo zvinonzi zvakazosvitsa pakuti mapurisa apindire mukudzimura mhirizhonga iyi. kudunhu remanikaland vatsigiri vebato rezano pf vanonzi vakaratidzira vaine zvinyorwa zvainyunyuta zvichipomera sachigaro webato iri mudunhu remanikaland vamike madiro mhosva yekuda kuisa vanhu vavo pazvigaro muharare vatsigiri vebato iriwo vanonzi vakarwisana mumusha weapworth rimwe dunhu rinonzi rine makakatanwa akasimba idunhu remidlands uko kunonzi makakatanwa aya akamanikidza kuendeswa mberi kwesarudzo idzi mamwe matunhu anonzi agara aine kupesana mubato iri anosanganisira mashonaland east mashonaland west nemasvingo bato rezanup f rakazivisa svondo rapera kuti rakanga rambosendeka zvakare parutivi sarudzo dzematunhu makuru kana kuti provincial elections dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu madiki richiti rakatora danho iri kuitira kupa mukana kugadziriro yemusangano wepagore uri kuitwa musi wa25 gumiguru kubhindura mudunhu remashonaland central mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi vanoti manyepo kuti mubato mavo mune kusawirirana vachiti kukwikwidzana hakurevi kusawirirana ngatinzwei vachitsanangura
sarudzo dzemadistricts dzemusangano dziri kufamba zvakanaka dzanga dzakatarisira kuti dzipere musi wesvondo rino ratadarika kureva nezuro asi utungamiriri through the commissariat department yavachinamasa the acting national political commissar vakaona zvakakodzera kuti mazuva ekugadzirwa kwematunhu echidiki aya emusangano kusiitswe musi wa9 October gumiguru madistricts anga achipedza kuvakwa zvinova zvavapa nguva yakakwana yekuchitsepenura nekubatanidza nekukorekta pangava panga paita mamistakes anga aripo nekune mamwewo mabranches anga achiri pending vawana mukana wakakwana wekuti vachibatana nevamwe and we are very hopeful kuti by 9 October panenge pasina zvichemo but so far vari kufamba zvakanaka and aiko achakafamba zvakanaka hakuna kana mutauro hakuna kana kupokana we have not received any complaints as it is at the moment
asi tiri kunzwa zvemugwadi kunzi mune dzimwe nzvimbo vatsigiri vezanup f vari kutorwisana vamwe vachisvitsana kumapurisa nezvimwe zvakadarei muri kuti hamusati manzwa kuti kune mhirizhonga
musangano wezanup f hautori macomplaints kubva kumapurisa kana kuti kumakamba emapurisa vanenge vaita zvitsutsumo kana kunetsana kana kupokana kunenge kuripo pamusangano oro mumusangano zvichienderana nekuvakwa kwematunhu aya vanouya nenyaya dzavo kukomisariyeti kumusangano and as long as pasina macomplaints akaita seiwayo aunziwa zvinoreva kuti sarudzo dziri kufamba zvakanaka ndochitiwo zvekare hazvina kushata kuti vanhu vange vachikwikwidzana sekutaura kwandakamboita mazuva apfuura kukwikwidzana kuripo naizvozvo kupokana kunogona kuvapo naizvozvo zvekare kunogona kuva nokusawirirana vanhu vachikwikwidza nekuda kwokuti musangano wedu hausi wevanhu vashoma shoma ndoo musangano une ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe saka naizvozvo kana vanhu vachida zvinzvimbo vachida kushandira musangano hapana chakaipa ipapo vachikondesana vachikwikwidzana zvirongedzo vachizviita munyararo hongu apo nepapo anogona kuita kusawirirana but pari zvino hapana kusawirirana kwatati taona kungava kungakonzera kuti the national leadership inge ichizonzi ngaipindire aiwa basa riri kufamba zvakanaka
kouyawo nyaya yatiri kunzwa vamugwadi yekunzi bato harina voters row yakatwasuka mumatunhu mazhinji zviri kukonzera mutauro mungatipa nyaya iyoyo
voters row yemusangano wezanup f inobva pasero ndosaka makaona mwedzi wapfuura iyo taigadzira macell structures yedu yatinoti cell registration kureva kuti nomutungamiriri wenyika vamunangagwa vatoriwo musero ravo vachiwenga vamuhadhi maimuchinguri vamupofu everyone ari mumusero rake ndo rejista rokutanga tobva ipapo musero munovaka mabranches mabranches ovaka madistrict madistrict ozovaka madcc madccs navamwe vochibatsirana pamwe chete nemadistrict kuti vaka province yose structure iyoyo iripo yamabranches saka zvinogobva sokudii kuti kunogodzera kuna voters row ivo vanhu vakavaka mabranches
ava vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi vari parunare muharare nestudio 7 Harare Agricultural Show iri kutanga mangwana sezvo vari kuda kuratidzira vanga vasati vapedza kukwenenzvera kuti ivhurwe nhasi sezvanga zvakatarisirwa vari kuronga zviratidzwa izvi vanoti pane makambani ekunze aratidza chido chekupinda muzviratidzwa zvegore rino Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Agricultural Society Dr. Andrew Matibiri vanoti kunyange hazvo agricultural show yakanangana nevarimi nemakambani emuno, pane makambani akawanda ekunze ari kuda kupinda mushow iyi.
Yezvino pane makambani ari kunze kwenyika anobva kuChina, India nekune dzimwe dzimwe dzakadaro vari kubvunza nezvekuti vangaita sei kuti vapinde mushow. Saka hatisati tanyatsopedzerana navo, ndofunga patinozosvika mangwana tinenge taziva kuti varikuda kuita sei nezvazvo.
Vati kusvika nhasi makambani ari kuratidzira ange atopfuura akapinda mushow yegore rapfuura nezvikamu 20 kubva muzana.
Toenda kwatinoti macommercial exhibitions. Iye zvinezvi tikona kuti yandingati nzvimbo kana kuti space yatorwa nemaexhibitions yakwana kuita 50,500 square meters, asi gore rakapera takangokwanisa kuita 40,200. Asi 40,200 yatakaita gore rakapera yakaitwa tichishandisa zvataikurudzirwa kuti tiite kuti vanhu vasatapurira nechirwere checovid. Saka gore rino tingangoti kune vanhu vakawanda vari kuratidzira zvinhu zvavo.
Vatiwo zviratidzwa zvegore rino ndezvemhando yepamusoro, uye vanotarisira kuti panenge paine makwikwi akaoma pakati pevarimi zana vakakunda mashow akaitwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Kunze kwezviratidzwa, Dr. Matibiri vati pachaitwa misangano yakasiyana-siyana pakati pevarimi vemabhizimisi, vanoona nezvezvicherwa, hurumende nemaindastry kumucheto kweshow iyi ichapera musi wa1 Gumiguru. Vatiwo vachange vachitevedza zvese zvinodiwa kudzivirira kupararira kwecovid-19, vachiti vanhu vakabayiwa nhomba kana kuti vakavhenekwa chete ndivo vachabvumidzwa kupinda mushow. Vatiwo bazi rezveutano pamwe neRed Cross vachange vachibaya vanhu nhomba pachena mushow. Show iyi ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechina, asi hazvisati zvaziviswa kuti ndiani achange ari munyarikani pachiitiko ichi. Mune imwewo nyaya, musangano wekusarudza vachafanira kubata chigaro chameya weHarare wange uchifanirwa kuitwa nhasi watadza kuitwa mushure mekunge makanzuro akawanda atadza kuuya kumusangano. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchaitwa munguva pfupi inotevera.
Musangano hauna kukwanisa kuzoenderera mberi nenyaya yekoramu. Tati kutarisira kuti rimwe zuva remusangano richadeedzerwa kuti musangano unge uchienderera mberi pachisarudzwa acting mayor.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chinzvimbo chameya vaStuart Mutizwa, avo vati pauya makanzura 16 asi pachidiwa makanzura 11 kuti vakwanisei kuita musangano. VaMutizwa vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti ndivo vachasarudzwa kuti varambe vakabata chinzvimbo ichi zvichitevera kumiswa basa zvakare kwameya Jacob Mafume svondo rapfuura. VaMafume vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori, asi nyaya yavo yave nemwedzi 10 isati yatongwa neMatare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makakatanwa mubato reMDC ave kukanganisa mabasa ekanzuru muHarare.
Tinoona kuti vanhu vave kuve selfish kuti kana zvavari kuda zvisina kuitika. Saka zvimwe zvese zvingapamhidze basa rekanzuro hazvifanirwi kuitika. Saka zvitori nyore ndezvekuti kugovernment tinoda kuti inge ichibatsira kuti madecisions aitwe, kwete kuti vanhu varambe vachitamba vari pabasa rakafanira kubatsira vagari, nekuti zvekanzuro haizi politics, zvekanzuro upenyu hwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari veguta reMutare vane chikwereti kukanzuro yeguta iri chinopfuura mamiriyoni zviuru mazana mapfumbamwe emari yemunyika, kana kuti 900 million Zimbabwe dollars, iyo vari kutatarika kubhadhara zvodzosera mabasa ekanzuro kumashure. Mutoro wedu enhaulo edhamumoyo anotipa nyaya iyi.
Meya wegutare mtare wa Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru ine mabasa akawanda kwazvo ari kuda kuitwa kusanganisira kugadzirisa kushaikwa kwemvura kumusha wedanga mvura chikangani dzimwe nzvimbo kutenga motokari dzinotakura marara uye kuwana vashandi vane hunyanzvi mumapazi akasiyana siyana asi izvi zviri kudzoserwa shure nenyaya yechikwereti ichi.
Chikwereti chatiri kutarisira chiri kusvika mumusi 900 million which is close to $1 billion yatiri kuoyewa nevakari vose vemuno mamutare. Chikwereti ichi chiri kubva mugore ra 2013 kusvika izvozvi nekuti tinotarisira kuti pana 2013 paya vagari vazhinji vakastashirwa mabills avo saka tinoona kuti chinenge chakanyanya kukonzereswa nenhau yekuti vanhu vaitarisira kuti maybe panext elections vanhu vachange vachizobvisirwawo zvakare mabills iwayo so hazvina kuzokwanisa kunge zvichiita saizvozvo so ndopakatanga kukura chikwereti zvakanyanya tichizosvika chipindawo zvakare mucovid muno covid yativhiringidzawo zvakanyanya mbe 2020 tanga tine matotal lockdown akasvika muclose to 3 months.
Vatandi vanoti chikonzero chinopiwa nevagari chekusabhadhara mari pari zvino inyaya yekuti vazhinji vange vasiri kuenda kumabasa panguva yelockdown zvakare vamwe vakatosiyiswa mabasa acho izvozvo pakuti vashaye pekutangira. Zvichakadai vanoita mabasa ekutengesa vari muguta remutare vari kuchema-chema kuvakuru vekanzuru kuti vabvise vanoita mabasa aya vari panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru. Mukuru wesangano revanorarama nekutengesa vari mutare Informal Traders Association vaitai mabhobho kari parere vanoti vanoda kuti kanzuru ipe nhengo dzavo dzinodarika zviuru zvishanu mvumo yekutengesa munzvimbo dzakatarwa chete sezvo vachibhadhara mitero.
Vanhu vedu vari legitimate varamba vari kukomplena kuti saka todini isu tisi tirikubhadhara kanzuru tiri pafriendly tirikubhadhara kanzuru tiri pabata tirikubhadhara kanzuru tiri pazb tiri pamaneka post asi vanhu vasika kubhadhara kanzuru ndo vari murodhi vachitengesa asi isu tisi tirikubhadhara mari so isu tezimita tineo plan yatakabuda nayo yatakanyorera zvokanzuru izvozvi yatakatumirira response tirikuda kuti zvakaita kubva parengi yedanga mvura kusvika pabata paka paine mupurisa wakanzuru uri stationary unoenforsa ipapo kuti hapana munhu anoronga chinhu ipapo tenda zvepa next point kusvika pastandbig bank toda mupurisa unonga kune vanhu vedu vari kubhadhara kanzuru so ndiyo proposal yatakapa.
Mune imwewo nyaya vahatirarami mumberume avo vanozivikanwa zvakare nerekuti Evans Mumberume vanopinda chechi yejohani marange vakasungwa mwedzi wapfuura vachipomerwa mhosva yekubhinya uye kukonzera rufu rwemwanasikana asati abvezera ana machaya uyo aive nemakore 14 vachaziva nezvechikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba nemusi wechitatu. Gweta ravamomberume vabrian majamanda vaudza studio 7 asi kuti nemusi wechitatu ndipo vachaziva kuti zvakamira sei pamusoro pechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso.
Tapinda mudare nhasi nenyaya yebail application yatirarami mumberume saka mutongi wenyaya ati akuda kuchinzvera mapepa etakanyora isusu magweta ari kumirira hatirarami uye newaperekeri wedzimhosva saka mutongi ati judgment yake inenge yava available ndozvaitika mudare nhasi.
Kubva pakasungwa vamomberume vaingonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vakatarisana nemhosva hombe uye vachichirwa kuti vakabvumirwa kutongwa vachibva kumba vangangotize kana kukanganisa zvapupu pamhosva yavakatarisana nayo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare rehouse of assembly muamerica vari nhengo yebato remadhemocrats amai Nancy Pelosi vanoti svondo rino rakaoma zvikuru mubato ravo apo vari kuedza kuwana mavhoti mudare kuti vapasise bhajeti remutungamiri wenyika vajoe biden rakanangana nezvivakwa kana kuti infrastructure package. Kuvhota uku kwanga kuchitarisirwa nhasi asi kwazonzi kuchaitwa nemusi wechina naamai Pelosi. VaBiden pavaitsvaga rutsigiro vakavimbisa kuti vachagadzirisa zvivakwa senzira yekusimudzira upfumi hwavhiringidzwa nechirwere checovid-19. Chirongwa ichi chinoda mari inosvika $3.5 trillion. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vapote vachienda kuna ana chiremba vavo kunovhenekwa kamwe chete pagore kunyange vasiri kurwara, kwete kuzoenda kuzvipatara zvirwere zvakomba zvimwe nguva zvisarapike. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano remubatanidzwa wemakambani emamedical aid anodarika makumi matatu munyika, reassociation of healthcare funders association of Zimbabwe, amai Charlotte Sanyanga, vanoti kuongororwa kamwe chete pagore kana kuti annual check up kwakakosha zvikuru panyaya dzezveutano.
Medical aid societies do have a provision for medical checkups. Most of them actually provide for annual medical checkups for different age groups.
Anhu vese vari pachirongwa chekubhadhara mari kumasangano emedical aid societies munyika vane kodzero dzekunovhenekwa kuzvipatara nekunana chiremba kamwe chete pagore, chero zvazvo vanenge vasiri kuratidza kunge vakasimbirwa neurwere.
Amai Sanyanga vaendera mberi vachiti,
if everything is okay after the annual checkup, then there is no need for the doctor to do follow-up checks. So basically,
varapwa ava avo vagara vachirapwa matenda aya vane kodzera zvakare dzokuvhenekwa nguva zhinji kuti vazive kana mishonga yavari kurapwa nayo iri kushanda zvakanaka.
Mumwe chiremba aramba kudomwa nezita atsinhirawo achiti, nyaya yekusada kuenda kunovhenekwa kuzvipatara itsika isina kunaka inopa kuti vakawanda vazorasikirwe neupenyu.
I've realized quite a number of people pay a certain amount to their medical aid companies every month. But how many are aware that
vanhu vakawanda vanobhadhara mari dzavo pamwedzi wega wega kumasangano emamedical aid societies asi vasina kana zuva rimwe chete ravakamboenda kunovhenekwa? Utano hwavo huri munana chiremba. Iitsika ine vanhu vemunyika nematunhu emuAfrica yekumirira munhu ave kurwarisa ozofunga kunotsvaga rubatsiro, iyo nyama yemuviri yakomba nematenda asingachakwanisiki kurapika. Izvi zvinokonzera kuti zvimwe zvirwere zvirereke muchinyararire zvozobatwa denda racho rakomba risakwanise kurapika.
Kunyangwe vamwe vaine makadhi emainsurance, ongororo dzakawanda dzinoratidza kuti havaende kunoongororwa nana chiremba sezvinokurudzirwa. Amai Grace Ruredzo vanoti murume wavo anobhadhara mari kuFirst Mutual Medical Aid Society vanoti vari kupota havo vachienda kunorapwa denda remoyo.
Inini ndiriwo vamwe vai vane medical aid yangu iFirst Mutual. Handisati ndasangana nedambudziko ndaane makore ndiri mairi ndichishandisa, and pandinongoda kuitwawo matest mageneral checkups eutano hwangu handisati ndasangana nedambudziko rokuti ndinzi dzokerai mari yenyu, haialawe izvozvo kana kuti contribution yenyu agreement yedu, even ndisirini member nindiri beneficiary, but handisati ndasangana nedambudziko iri. Ndinotomboenda kune machiremba angu ndichida kuitwa amwe mageneral checkups. Munongoziya mazuva ano kune zvirwere zviri kungorwarisa munhu wakanyarara semacancers. Ndinotomboenda kunotariswa macervical cancer ndichidini, asi handisati ndambonzi nemedical aid yangu musaitwe izvi nokuti hamusi kurwara. Idzi vanhu vakawanda hongu havatozivi kuti vane kodzero idzodzo dzekuti vangonochekwa utano hwavo pavadira.
Asi vamwe munyika vakaita saamai Melda Makumbe vari kuchema chema kuti mamwe makambani emamedical aid haasi kubhadhara mari dzinokwana kana voda kurapwa. Izvi zvave kupa kuti vamwe vanhu vatoregedze kubhadhara mari dzacho.
Nasinga nansina ruzivo nezvekuti panga paine provision yokuti kamwe pagore unokwanisa kunoita medical checkup, full medical checkup yekutarisa muviri wako. Nyango hazvo nyango dai ndaizviziva, nhau yokuti unongoramba uchingonzi une shortfall uchingobhadhara mari on top of my US dollar aunenge uchibhadhara, hazvinditire mushe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiri Panyanga vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko iri ndevaya vane zvirwere zvinoda mishonga mazuva ese zvakaita se high blood pressure, HIV, AIDS, diabetes nemagomarara akasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva rerunyararo pasi rose uye sarudzo dziri kuitwa muzano PF munguva ino yekurwisana nedenda recovid-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbosha, zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Mwenokwaniso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini dini jonga kandemi rindri mu Washington DC.
Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.